Kuya buka gungwa ne pondo kusimbuka zikanzishe mune hanya here toparara mi muripo bakuya buka kungwa mepono kusimuka zikanzishe mune Chirwere chinotera.